chinochuchisira vanga vachiti vane vhidhiyo yavanoda kuratidza dare. Vhidhiyo yacho yazodzokana yashayikwa mudare, saka vanhu vambopinda nakota pasi 11 ikashayikwa, vakadzoka nafasi 2 ikashayikwa. Saka zvazvonzi trial ichakontinya musi wechina munotera unoyu uri musi wa18 parikutarisirwa kunzi vachuchisi vanenge vawana vhidhiyo yavanoda kuratidza.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa akurambidzai kuti munge muchiratidzira kulupane uko muchiti muri kutsigira vasikala. Zviri kufamba sei?
Mapurisa ekulupane aramba zvakare kuti vatsigiri venyaya yavasikala, yekuti vasikala vabude mujeri vasangane mulupane. Izvi zvati zvavanga ichipiri mushure mekunge tamborambirwa zvakare kuchitungwisa nemapurisa ekuchitungwisa. Zvatiri kuona ndezvekuti mapurisa anenge atoita rimwe rimwe rekuturi vatione rimwe chete rekuti vasikala hapana panofanirwa kutaurwa nyaya yavo muno muZimbabwe. Tichiratidza kuona kuti vasikala vari kuramba vachityisa kutyiwa chaiko nehurumende yavamunangagwa. Murume aane mazuva anokwana 600 ari mujeri, asi kungoti vanhu vasangane vachitaura zita rake tiri kuona state yedu ichivhunduka.
Ko sei rwendo runo manga mafunga kuenda kulupane?
Tanga takasarudza kuitira musangano wekulupane nekuda kwezvikonzero zviviri. Tinoziva pane vanhu vakapesekitwa zvakanyanya panguva yegukura hundi vanga vari kulupane. Tinozivawo pane maheroes akawanda akarwira rusununguko rweZimbabwe kulupane. Saka tatichida kuti tidzoreredze mweya wekurwisa, kutidzoreredze mweya wekurwisa kuti vasikala patiri kuti vari kubuda musi wa24 January. Tibheje nyika yese kuti hakuna zvakare munhu anotenderwa kufarirwa mujeri nenyaya yekuti aita maonero epolitics akasiyana.
Zviiwo zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinoramba tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti idzokere pagwara rakarwirwa hondo yerusununguko, vasarambe vachirasika. Tichienda mberi taakuramba tichikonzita kuti tione kuti zvakambonyanyokosha here kuramba tichimbonotifya mapurisa kuti tioda kuita musangano, ivo vachiramba vachitirambidza, kana kuti tongoramba tichitoenderera hedu mberi kungosangana tisina kuvazivisa.